Hurumende yati vasungwa vashanu ava vanoti vachatenda mumbeyarara vesangano reCitizens Manifesto vagamuchirai mukura vesangano reCommunity Tolerance Reconciliation and Development vanyasha Frank Mpahlo veTransparency International Zimbabwe vaGeorge Makoni veCenter for Community Development in Zimbabwe namzvare Farirai Gumbonzwanda vesangano reRosaria Memorial Trust vakaronga zvokupidigura hurumende kumusangano wavakapinda kuMaldives wakarongwa ne sangano rinoshanda rakazvimirira rekuSerbia rinodaidzwa kuti Center for Applied Nonviolent Action and Strategies kana kuti CANVAS. Hurumende yatiwo vasungwa ava vakadzidziswa zvekushandisa pfuti diki pamwe nezvekupidigura hurumende vashanda nevamwe vavo vayati vachiri kutsvagwa nemapurisa. Muchuchisi wenyaya iyi vaCharles Muchemwa vatiwo vasungwa ava vakadzidziswa nzira dzekukurudzira veruzhinji kuti vanopandukira hurumende sei uye nzira dzekutizana dzokusungwa mukuratidzira pamwe nekuita zvechitororo. Hurumende yatiwo ine humbo hwainayo hwayakawana munhare mbozha dzevasungwa ava pamwe nemumakombiyuta avo ayo akapambwa nemapurisa pakasungwa varwiri vekodzero ava pavakasvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nemuvhuro manheru. Asi rimwe remagweta evasungwa ava muzvare Jesse Majome vasvitsa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iraswe vachiti vasungwa ava havana mhosva yavakapara uye vati vasungwa ava vakatyorerwa kodzero dzavo pavakasungwa. Vachipa humbo hwavo kudare vamombeyarara vati vakatyisidzirwa zvakakomba nemapurisa uye havana kuudzwa chikonzero chekusungwa kwavo pavakasungwa sezvinotaurwa nebumbiro remitemo. VaMakoni vatiwo vakamanikidzwa kuvhura nhare mbozha dzavo nemakombiyuta avo vese mapurisa asina matsamba ekuita izvi sezvakatarwa mumurau. Vasungwa vese ava vatiwo vakarariswa mumatirongo akasiyana-siyana aive nerima uye ane zvimbuzi zvakange zvakapfachukira tsvina yevanhu neweti uye vakanyimwa chikafu nemvura yekunwa kubva pavakasungwa kusvika pavakazobvumidzwa kuti vaonekwe nemagweta avo nezuro chipiri masikati. Vasati vapinda mudare vamombeyarara vaudza Studio 7 kuti vari kushungurudzwa nehurumende zvisina maturo.
Zvinhu zvinoshungurudza kuti uri munhu anogara achichengetedza mutemo woona nguva nenguva nekuti uri civil society uiswa pamberi pematare nemhaka dzinosekesa nyangwe mbavha yakawanda. Vashoma vedu vakadai tinganzi tingava threat kuhurumende nenzira ichi. So zvinoshungurudza.
Vasungwa vese ava vaudza dare kuti musangano wavakanopinda kuMaldives wakanga usinei nezvekupidigura hurumende asi kuti waivewo kurwira kodzero dzevanhu. Vachisvitsa chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vati hurumende haina humbo hwakati tsvikiti hwekuti vasungwa ava vakaronga zvekupidigura hurumende uye hainganzi mhosva kuti vasungwa ava vakaenda kuMaldives sezvo kufamba kwakasununguka kuchibvumidzwa mubumbiro remitemo. VaBhamu vatiwo zita resangano rakavakoka kumusangano uyu rinokurudzira runyararo saka zvinoshamisa kuti hurumende iti sangano iri rakadzidzisa vasungwa ava zvekupidigura hurumende. Asi vaMuchemwa vati kuenda kwevasungwa ava kuMaldives humbo hwakakwana hwokuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Vachiti pari zvino chinongoda kuti dare rizive ndechekuti pane hukama here mumapepa ekupomera vasungwa mhosva sezvavanonzi vakaita. VaMuchemwa vati humbo uhu huri mumagwaro avo ekufambisa. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi amai Bridgeta Nyati vaudza dare kuti vakawana runyorekupe rwekuti vasungwa ava vaenda kunoronga zvekupidigura hurumende vasati vatombosimuka kuenda kuMaldives. Amai Nyati vati humbo hwavakawana munhare mbozha nemumakombiyuta evasungwa hunoratidza kuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Asi amai Nyati vatiwo havazive zvakaitika pamusangano wakaitwa kuMaldives uyu izvo zvadambura vanhu vanga vari mudare mbabvu nekuseka. Taenda pamhepo nyaya iyi yanga ichiri kunzwikwa mudare amai Nyati vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.